Ako kambo kanonzi nyatsoterera unzwe kutonga kakaimbwa nembare chimurenga kwaya kachitsigira mutungamiri wenyika va Robert Mugabe. Asi nzimbo dzekukudza vamugabe hadzina kutanga iko zvino kana munguva yehondo izvi zvaiitwa sekuremekedza vamugabe. Zvisinei kuti vakwegura, nhengo dzebato dzinoti kuti ZANU-PF irambe iri zvairi yakabatana yakasimba ndivamugabe. Mudzimai wavamugabe, amai Grace Mugabe, vanoti kana zvichibvira vamugabe vangatotakurwa mbara asi vacharamba vari panyanga.
Takati imini mugabe, tiri kumugadzirira special wheelchair yokuti kana akutadza kufamba tichamuisa muwheelchair achiti tienda naye kurari. Nokuti zvinoitika pasi pana hapana chinomboshandisa ipapo 100 years ari pachigaro. Ko kutyei munoziva isusu takambofamba ingati takaona dzimwe nyika dzichitungamirirwa nevasingaoni. Zvino vamugabe vedu vanenge vachiona even vakaita bofuchero vachitaura tinongoti navo neuchea madzongwe.
Murongi wemisangano muZANU-PF vaSevhi yakasukuwere vanoti vamugabe ndivo zitete guru mudzimu wemusangano.
Ndiwo mudzimu wedu watinoziva kuti uyu mukuru wedu. Ndosaka hembe dzaunoona dzose idzi ndinovata nayo kumbai. Kana mudzimai wangu akaona ndakapfeka hembe haagumbuke because anoziva kuti ndovakaita kuti zviite.
Izvi zvinotsigirwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMachendina vanoti vamugabe ndivo mudzimu wenyika sezvo vakamiririra nekusunungura vanhu vatema munyika.
Sekuziva kwataa kuita ana Shegu Veira tichivakwidza nevamwe vakuru ana Karl Marx nevamwe vana mavo ndo vana mugabe vava midzimu yenyika.
Mumiriri weparamende muchegutu vaDexter Nduna vanoti vamugabe havasi gamba remuZimbabwe chete asi gamba reAfrica nepasi pose.
Not only an icon muZimbabwe asi Africa yose nepasi rese. Paripo nguva yavakabata zvigaro zviviri vari umwe chete cheSADC necheAfrica Union.
Vanduna vanoti chinhu chichaita kuti zita ravamugabe rirambe richitaurwa pasi rose inyaya yavakaita yekupa ivhu kuvanhu vatema munyika.
Vamugabe vakabva vaita iyo inonzi Agrarian Reform Program ya 2000 yakaita kuti ipaite donzo rekuti mutemo ngautevere vanhu vanga vatoenda kunotora upfumi hwavo land muna 1999.
Sachigaro emadzishe munyika vaFortune Charumbira vanoti vamugabe ndimambo mukuru uyo anozivikanwa nekuda runyararo munyika make. Vacharumbira vanoti vamugabe vanobatanidza vanhu vose munyika kwete zvedzimwe nyika dzine hondo yemarudzi.
Mambo wega wega basa rake ndirokubatanidza mhuri dzake nevanhu vake vose asingarwisanisi vanhu. Asi vazvandoona muZimbabwe nhasi kana mune mutungamiriri anenge achizvigona vamwe vanhu havazivi kukosha kwazvo nokuda kuti anenge achizvigona. Ukaona dzimwe nyika kusina vanhu vakabatana muAfrica muno tine nyika iko zvino dzaunoziva kuti ukaenda kuSomalia ukaenda kuSouth Sudan ukaenda kuSouth African Republic.
Kuremekedzwa kuri kuitwa vamugabe uko vamwe vanoti kutyiwa kunoonekwa zvakanyanya muZANU-PF sezvo pasina anobuda pachena kuti anodawo kutonga nyika ino. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vapfekezela mupoko vanoti havatomboroti vachitonga. Aya ndiwo mashoko aigaro taurwa namuchakabvu Simon Muzenda. Vamupoko vanoti havashuwire kutonga chero vamugabe vari vapenyu.
We the leader who's leading us. Isisi totevera chete. We wait for instruction. Isisi undatumwa na president. Inina nda office raini. 76 years. At 76 ndagara. I'm a vice president. What more do I want?
Asi vadina vanoti gamba harife vachiti bato reZANU-PF rinoenderera mberi kunyange vamugabe vasisipo sezvo dzidziso yavo ichamutsa mumwe mumiririri akaita saivo.
President vaguruma vanhu vakawanda varipo nokuti tinotaura kuti gamba harife ka saka nemaprinciples neideology yavari kusiya mune vanhu hapashaya anobuda mumwe mugabe mudiki wenyika. Ndosaka uchiona ini chikomana chichidiki chindumurwa zvacho ndakapuwa mukana wokunge ndiri miriro wamugabe Saka vanhu vanotaura kuti no hapana succession, hapana chii, hapana clear policy. Nyika inongotongwa nemadhara. Kuizi tiri kuitei vana vadiki? Takapuwa mukana. Ungazvibvunze ipapo. Ndosaka tiripo. Ndingadai ndisiri mumiriri wavo sagavena naminister of state. Kuti basa iroro unenge wakatomirira ivo kuprovince.
Vakasukwere vanoti vamugave vacharamba vachidiwa nevanhu sezvo vakaita semukaka une romba zvisinei kuti vaita zvakaipa sei nekuti zvavakaitira nyika ino zvikuru.
Vamugave ikrimora mukaka wapamusoro. Unoona mukaka unosiyana kune mutuvi ndovanotsvangira ivaya. Koya cream de la cream. Cream yepamusoro ndovamugave manje.
Vamugabe vanodiwa zvakanyanya mubato mavo zvekuti dzimwe nhengo dzave kutovanamata vachiti ingirozi yakatumirwa kuvanhu vemunyika naMwari. Muumiririri weHighfield West muparamende vapsychology Maziwisa vanotungamira mukuimbwa kwerwiyo Gabriel pamusangano wakaitwa nebato ravo kuNorton. Vamugabe vanorumbidzwawo zvakanyanya nezvizvarwa zvedzimwe nyika vachiti ndiye mutungamiri chete mudunhu reAfrica yose akakwanisa kupa vanhu vake ivhu rakarwirwa munyika dzakawanda. Vamwe munyika vanoti chiitiko chekupa vanhu minda ndizvo zvakaita kuti munyika muve nekushayikwa kwezvekudya. Asi vamugabe vanoti zvirango zveupfumi zvavakatemerwa nenyika dzekumawirira ndizvo zviri kukanganisa upfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.